Vachitaura nhasi apo vawedzera mazuva enational lockdown iyo ine chinangwa chekudzivirira kupararira kwecovid-19 vachiwenga vati hurumende iri kuramba ichivheneka vanhu sezvo pave neimwe mhando yeutachiwana hwedenda iri hunopararira nekukasika. Vatiwo pativo neurongwa hwekutenga mishonga yekudzivirira denda iri uye veruzhinji vachaziviswa nezveurongwa uhu.
Government will soon be bringing in vaccines against COVID.
Munguva shoma iri kutevera hurumende ichange yave kuunza mavaccines ecovid-19 uye hurongwa hwekuti vanhu vachapiwa mishonga iyi sei huri kugadzirwa. Vanhu vachaziviswa zvese pamusoro penyaya.
Government strategy is being finalized. The nation will be kept informed on all these developments.
Vachiwenga vatiwo lockdown iri kushanda vachiti kubvira payakatanga uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 hwadzikira uye uwandu hwevanhu vari kupora kubva kudenda iri hwakwira kubva pazvikamu makumi mashanu nezvina kusvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana. Vati nekuda kweizvozvo hurumende yaona zvakakodzera kuwedzera mazuva elockdown kusvika musi wa15 kukadzi.
It is in light of this that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe.
Nekuda kwaizvozvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaona zvakakodzera kuwedzera mazuva enational lockdown kusvika musi wa15 kukadzi.
The level 4 national lockdown by another 2 weeks.
Mapurisa anoti ari kusunga zviuru nezviuru zvevanhu pazuva vanenge vaonekwa vachityora mitemo yelockdown. Hurumende yakatozivisa kuti vashando vayo vari pasi pezvikamu gumi kubva muzana ndivo chete vari kubvumidzwa kuenda kubasa senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 iyo yauraya vanhu vanodarika chiuru nezana nemakumi matanhatu kana kuti 1160. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.